manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 2023 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakawanda vakanga vasati vanyoresa kuvhota vochema-chema nekukundikana kwavo kunyoresa apo zuva ranhasi ranga riri rekupedzisira kunyoresa kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Vadzidzi vashanu vepaUniversity of Zimbabwe vari muhusungwa vachipomerwa mhosva yekunyora madziro ezvivakwa zvehurumende muHarare votarisana nekupotsa mazamanishoni avo nemuvhuro unouya. Varimi vanochengeta mombe dzemukaka voshanda pamwe nehurumende nevanogadzira zvigadzirwa zvinobva mukaka pakuderedza dambudziko rekusvibiswa kwemamiriro ekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vakanga vakanonoka kunyoresa kuvhota vachiverengera vaswera vachichema nekusafamba kwemitsetse muzuva ranhasi iro rinova rangarire kupedzisira kuti vanhu vanyorese kuvhota kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dza 2023 Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Vakuru vakareva pavakati mberengera yakarinza mbuya nenzara izvi ndizvo zvaonekwa nhasi munzvimbo dzakawanda mumadhorobha nekumaruwa kwanga kuchinyoreswa kuvhota uko vanhu vabuda vakawanda zvikuru kuti vaedze kushandisa mukana uyu kuitira kuzovhota asi vakawanda vavo vachikundikana muzvare Precious Nyatondo mugari wekusouthly park avo vari kuda kuvhota kekutanga vanoti zuva ravo repiri vachiedza kunyoresa kuvhota uye vanyunyuta zvikuru nokunonoka kubatsirwa
Sezvanisizoti zvokuzofamba sei tizokuvanisa vabatsirwa nguvai. Apa ndauya nevamwe vanoe chikoro varida kuregista futi nezuro karubva kuchikoro. Nhasi futi havasina nhasi havasati vabatsirwa.
Izvi zvatsinhirwawo navamunyaradzi hofisi vekuHighfield East avo vatiwo zvisinei kuti vaive vakanyoresa kuvhota mumashure vakawana zita ravo risimo mugwaro ravavhoti vakanzi vatangise kunyoresa. Vatafadzwa kamidzi mumwe wevanhu vanga vachikurudzira vechidiki kuti vandonyoresa kunovhota vati shuviro yavo ndeyekuti vekunyoresa kuvhota vangogara vachishandira kumisha inogara veruzhinji nguva dzose
kuregista kuvhota masenda zingangogara decentralized kubva kudhara kwete kwekuti chidimbu nechidimbu 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 sezvataka experience from kubva pakapera sadzi ya 2018 kusvika pane sarudza yanhasi
kanzura ward 16 muHarare vadenford ngadziore vetriple c avo vanga vachitenderera kunzvimbo dzakasiyana siyana vaudza studio 7 kuti ongororo yavo inoratidza kuti mishina nevashandi vezimbabwe electoral commission vanga iri mishoma zvichienzaniswa neuwandu hwevanoda kunyoresa kuvhota
vanji pano vauya na 5 a.m. they are still here vamwe vasiswa vamwe vasati but nyaya yekuti munhu anotomirira wechidiki achimirira kubva na 5 a.m. svika izve zvakamira zvinoratidza kuti tiri kuenda kune chiedza vari kuziva nyika yaoma
nyanzvi mune zvesarudzo vasolomon bobosibhunu vaudzawo studio 7 kuti uwandu hwevanhu kunzvimbo dzekunyoresa inyaya yekuti ndiro zuva rekupedzisira vakati zvinogona kunge zvaremera zeko
kunge vanhu vozomhanya panguva imwe chete zvinogona kuita kuti basa rireme kune veelectoral commission commission vanenge vachiregister vacho zvoita zvekare kuti material planning yekuti material inge iri available inge ichinetse nekuti electoral commission inenge yakaplanawo kuti tinoendesa maforms aya pamwedzi wega wega asi kana vanhu vachizenge vauya vese nezuva rimwe chete kuti kuti material yoyo nedzimwe nguva ichaita shoma
vabobo sibun vayambirawo veruzhinji kuti vasatange vamirira kuti mutungamiriri wenyika atare zuva resarudzo kuti vazonyoresa kuvhota vachiti vanhu vangadai vakatorawo mukana wemakore mashanu apfuura kuti vange vachipinda mugwaro revavhoti
pane inonzi continuous voter registration kuti kuti zuva nezuva ruga ruga rinoendwa kubasa munyika yeZimbabwe electoral commission inenge ichiregista vanhu
mutevedzeri wasachigaro vezek commissioner Rodney Kiwa vaudza studio 7 kuti vange vari mumusangano uye vaizotaura nesu kana vasununguka manheru tatadza kubata sachigaro vezek amai Priscilla Chigumba kana womukuru anoona nezvesarudzo mukomishini vautoiles laigwana mutemo wesarudzo unoti mushure mekunge mutungamiriri wenyika azivisa zuva resarudzo vanhu vane mazuva maviri chete kuti vange vachinyoresa kuti vakwanise kupinda mugwaro revavhoti rinenge richizoshandiswa musarudzo dzegore iroro vamunangagwa vakazivisa nechitatu kuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 nyamavhovhu nyika yose uye kana pakasawana anokunda musarudzo yemutungamiriri wenyika rirani inozoitwa musi wa2 gumiguru chirongwa chezek chekuti vanhu vatarise kana mazita vari mugwaro revavhoti chakaperawo nezuro asi veruzhinji pamwe nevemapato zvematongerwo enyika vachikurudzira komishini kuti iwedzere mazuva kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kutarisa mazita avo vanhu vakawanda vari kuchema chemawo kuti mazita avo haasi kuwanikwa mugwaro revavhoti izvo zvinonzi nevanoongorora nyaya dzesarudzo zvinogona kukanganisa mafambiro esarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Vadzidzi vashano vepa University of Zimbabwe vari muhusungwa vachipomerwa mhosva yekunyora-nyora madziro ezvivakwa zvehurumende muHarare vangangopotsa kunyora bvunzo dzavo idzo dziri kutanga nemusi wemuvhuro zuva ravanenge vari kumatare edzimhosva sezvo chikumbiro chavo chekutongwa vachibva kumba chiri kupikiswa nevachuchisi Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere
Vadzidzi ava avo vanoti Emmanuel Sitima ane makore 24 ekuberekwa Comfort Nwekungosi Mpofu ane makore 22 ekuberekwa Tawanda Benjamin Watadza ane makore 24 ekuberekwa Lionel Andrew Madamombe ane makore 24 zvekare ekuberekwa naDarlington Chigwena ane makore 21 ekuberekwa vave nemazuva 10 nemapfumbamwe vari mutirongo uye vanzi vadzoke zvekare kumataredzi mhosva nemusi wemuvhuro unouya kuti vanzwe kana chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba chatambirwa vadzidzi vepachikoro chepamusorosoro ichi vari kupomerwa mhosva yekuratidzira kwavakaita musi wa15 mwedzi wadarika kubudikidza nekunyora dziro yedare reparamende nezvimwe zvivakwa zvehurumende mashoko ekuti mutevedzeri wasachigaro webato rinopikisa reCCC vaJob Sikala avo vari muhusungwa vanofanira kusunungurwa kunzwika kwechikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba kwazogumira panzira nhasi mushure mekunge mutongi wemudare raMajor Street arwara dare riri pakati nyaya ichibva yanzi idzoke mudare nemusi wemuvhuro unouya asi izvi zvinogona kureva kuti vadzidzi vashanu ava vangangotadza kunyora bvunzo dzavo sezvo bvunzo idzi dziri kutangawo musi wemuvhuro wavari kutarisirwa kunge vari mudare zvekare gweta revadzidzi ava vaDarlington Marange vati vane matanho avatora kuti vadzidzi ava vakwanise kunyora mazamanishoni avo
vadzidzi ava tinoratidza kunge vachamisa maexams avo asi takaedza nekusogona semagweta avo takanyora kutsamba kuvakuru vemaprisons vekuHarare remand kuti vakwanise vakomana ava kuti vanyore maexams avo vari mukati mema Tanyora zveimwe tsamba tikaendesa kuUniversity of Zimbabwe tichikumbira kuti vakwanisire kuti vakomana vanyore bvunzo dzavo.
Mukuru wesangano rinomirira vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe reStudent Representative Council vaAlan Chipoi vanoti kubva kuhurukuro dzavakaita nevakuru vechikoro ichi pane chivimbo chekuti vadzidzi ava vachakwanisa kunyora bvunzo dzavo.
Takazama nepatinogona kuita engage the authorities dzepaUniversity of Zimbabwe zvazviri pachena kuti vanenge vakabvumidzwa kuti vanokwanisa kunyora because ikodzero dzavo dzeunga vachinyora maexams ivavavo sezvo vasati vabatwa nemhosva vachingori vapomererwi
Vachipoi vawedzera vakati kuti vadzidzi ava vasabvumidzwa kunyora bvunzo dzavo zvingangokanganisa kubuda kwavo nezvibodzwa zvinonwisa mvura.
Zviri pachena kuti vana vatokanganiswa mukubuda kwavo because mazuva ese avagara vari mutirongo vasina mhosva yavakapara. Mazuva ekuti vanodai vakanga vari pamwe chete nevamwe vachidzidza vachiita zvidzidzo zvavo zvinokwanisa kunga zvakavabatsiridza.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru anoona nezvevadzidzi vepachikoro cheUZ vamunyaradzi Madambi kana mutevedzeri wavo sezvo vanga vasiri kudavira mbozhanhare dzavo. Asi mutauriri werimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union ZINASU vaLennon Mazuru vanoti kuramba kuchisundirwa mberi kwemazuva ekunzwikwa kwenyaya yechikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba kunoratidza kuti matare ari kuda kuti vashanu ava vayaurire mujeri.
Sanhasi manoramaita zvokwadi zvokwadi havana kana umbowo kana chiichazvo chava kupomera vakomana vedu ava. Ndosaka maona zvazonzi magistrate anzi arwara. Inhau yekuti havasi kungodaiko kuti vakomana vedu vabude.
Kunyange mutauriri wemajeri eZimbabwe Prisons and Correctional Services Muzvare Meya Kanyezi vanga vavimbisa Studio 7 kuti vachatipa divi ravo pamamiriro akaita nyaya yevadzidzi ava havana kuzozadzisa vimbiso yavo. Imwe nyanzvi munyaya dzevechidiki isina kuda kudomwa nezita rayo yati vadzidzi vepaUZ ava vane kodzero yekuwaniswa mukana wekunyora bvunzo dzavo.
Takatarisa ivo vemuzvitorongo iPrisons and Correctional Services. Muono wavo hausi wekutongera munhu rufu asi wekuvandudza upenyu nemunhu. Saka tinoona kuti vakawana bvunzo dzavo vanokwanisa kunge vachinge vawana kodzero dzavo dzaremekedzwa.
Magwete evadzidzi vepaUZ ava anoti ane tarisiro yekuti vhiki rinouya vadzidzi ava vachabvumidzwa kutongwa vachibva kumba kana vana muchuchisi vakaitawo basa ravo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Varimi vanochengeta mombe dzemukaka vave kushanda pamwe nehurumende nevemakambani anogadzira zvigadzirwa zvinobva mumukaka pakuderedza kukanganiswa kwemamiriro ekunze kana kuti greenhouse gas emissions muchirungu, uko kunonzi kwanyanya muchikamu chekurima ichi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Amai Agnes Kwenda vanochengeta mombe dzemukaka papurazi ravo riri kunze kweguta reBulawayo, izvo vakatanga kuita mugore ra2019 vaine mombe imwe chete. Nekuratidza chido chavo chekusimudzira basa ravo, vakawana rutsigiro rwakavawanisa mhou shanu pasi pechirongwa chaitsigirwa nehurumende uye dzimwe shanu pasi pechirongwa chinotsigirwa nemubatanidzo wekambani anogadzira zvigadzirwa zvinobva mumukaka weDairy Processors Association of Zimbabwe.
Takatanga tichikama 15 liters chaidzo tichitakura nebhasikoro tichiendesa kune vana mazvikokota vanozouyisa mushelf. Tichitonyara tasvika ipapo zvino zvandine 15 liters yangu, mumwe une 60 liters, zvinofamba sei.
Papurazi raamai Kwenda ndipo paitirwa mabiko eFuel Day ekucherechedza zuva remukaka wemombe reWorld Dairy Day, iro rinocherechedzwa pasi rose musi wa1 Chikumi kubva muna 2001. Sangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rakatara zuva iri senzira yekuratidza kukosha kwemukaka sechikafu chinobatsira kupedza nzara pasi rose. Amai Kwenda vanoti vanoziva chose nezvenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze uye kuti pane maonero ekuti mombe ndidzo zvipfuyo zvinochengetwa nevanhu zvinokonzera zvakanyanya dambudziko iri, sezvo dzichibudisa mweya wekufema unonzi methane uyewo dzichida mafuro ayo anobva mukutemwa kwemiti. Asi vanoti kwave neruzivo rwakawanda runoita kuti pave nenzira dzakasiyana-siyana dzinogona kubatsira kuderedza kana kudzivirira izvi.
Yese ndove yaitwa nemombe iri kushanda. Tinotora ndove yedu toisa mune chinonzi chibiodigester, chopika ndove iyoyo kobuda gasi. Gasi iroro ndo rinopikiswa pano papurazi. Saka zvese tinoshandisa. Vari kunyanyisa kutokanganisa nyaya yecarbon footprint pamwe mafactory aya ari kutogadzira mafertilizer.
Amai Tendai Marecha ndivo mukuru wesangano rembatanidzo weDairy Processors Association of Zimbabwe, iro rinosanganisira makambani makuru akaita seDairy Board Zimbabwe, Den Dairy nemamwe ayo anogadzira zvidyiwa nezvinwiwa kurimwa kubva mumukaka. Vanoti mubatanidzwa uyu uri kushanda pamwe nevarimi nehurumende mukuita zvose zvinobatsira kuti mukaka uwanikwe nenzira dzisinganyanyo kanganisa mamiriro ekunze.
Mhou dzedu tiri kuedza kuti dzikavandudzwa dzikati pamukaka wakati wandei pamhou imwe neimwe. Ndove yatinozoburitsa pamhou idzodzo tikazoida kuiti tione kuti saka lita rimwe chete remukaka ratiburitsira ndove yakawanda sei. Tinoona kuti lita remukaka riri kutiburitsira ndove shoma. Zvinozobva zvareva kuti kunyangwe iyo carbon footprint tiri kutoedza zvachosewo kuti iderere.
Admo Waniwa ndiwo mushandi mukuru anoona nezvenyaya dzemukaka kana kuti chief dairy officer mubazi rezvekurima. Vawaniwa vanoti pari zvino munyika mune mombe dzemukaka dzinosvika zviuru makumi mana nezvinomwe kana kuti 47,000. Vanoti munyika munodyiwa mukaka unosvika marita mamiriyoni zana nemakumi matatu kana kuti 130 million liters pagore, uye gore rapera nyika yakawana marita mamiriyoni makumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 91 million, vachiti vari kushanda pamwe chete kuedza kuti nyika iwane mukaka unoikwanira, asi zvichiitwa nenzira inobatsira kudzivirira kushanduka kwemamiriro ekunze.
Kukurudzira varimi vedu nevanobika mukaka vati vashandise nzira dzekuti vawedzere kugreenhouse effect, iya yatinoti greenhouse effect pachirungu. Tiri kukurudzira kushandisa masolar energy, renewable energy sources pavanoita basa ravo.
Zimbabwe nhengo yeEastern Southern Africa Dairy Association pamwe neInternational Dairy Federation uye mugore ra2016 yakasaina chibvumirano cheRotterdam Dairy Declaration, icho chinokoshesa kuti bandiko remukaka riite chikamu charowo pazvinangwa zvesustainable goals, izvo zvakanangana nekuchengetedza mamiriro ekunze, kupedza nzara uye kuve nemikana yakaenzana nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvikwata zviri kunedzana muSudan zvarwisana muguta guru reKhartoum usiku hwose kupinda muzuva ranhasi rechishanu mangwanani, mushure mekunge nhaurirano dzakanangana nekuunza runyararo nekusimudzira kufambiswa kwerubatsiro dzaparara zvasvitsa pakuti America ipe zvirango. Vagari vemuKhartoum neOdaman vati mauto asimudzira zvakare kurwisa achishandisa zvombo zvakawanda apo kurwisana kwaenderera mberi pasina chiratidzo chokuti chikwata chaari kurwisana nacho chingangodududza shure. Dare reSenate muAmerica rakavhota usiku hwemusi wechina kupasisa dano richasimudza chikwereto chehurumende chemari inoita $31.4 trillion chinobvumidzwa kukweretwa nehurumende kuti ikwanise kuramba ichibhadhara zvainoda kubhadhara. Nhengo 63 dzakatsigira danho iri, dzimwe 36 dzichiramba. Mutemo usina kwavakarerekera uyu wave kuenda kumutungamiri wenyika vaJoe Biden kuti vaise runyoro rwavo. Vamwe varimi vedonje vanoti vave kufunga kurega kurima chirimwa ichi vachiti hachisi kubhadhara senguva yakare, uye varimi vanoti havapiwe zvikwanisiro sevarimi vechibage nezvimwe zvirimwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nguva yakare varimi vedonje vaikwanisa kuendesa vana vavo kuzvikoro zvepamusoro sezvo donje raibhadhara zvakanaka. Nekufamba kwenguva, mutengo wedonje wakaramba uchidzika kusvikira nhasi zvekuti vamwe varimi vave kutotadza kana kuramba vachiririma. Mumwe murimi anorima donje kumacheke uye anoda kuzivikanwa savamusani anoti donje ravo riri kutengwa nemari iri pasi zvikuru zvave kuvatadzisa kuraramisa mhuri dzavo uye zvave kuvatadzisa kuramba vachiririma.
Kunyange fodya nezvimwe zvakadaro, uchaona kuti varimi ava vari kuwana mari yakati wandei inovapa pundutso vokwanisa kuraramisa mhuri dzavo zvakati nakei, asi isu tiri kungoramba tichichema. Zvinhu izvozvi zvakonzeresa kuti isu tinge tichisvika pakuda kutora danho rekutoredza kurima donje racho, nekuti kana zvaramba zvakadaro hationi chikonzero chatinoramba tichifira. Hatisi kuita zvinhu izvi nenyaya yekuti hatisi kuwirirana nevari kuti tirime donje, asi tiri kupushwa, tiri kusundwa, nekuti donje racho tairima hatisi kuwana pundutso.
Vamusani vanoti zvikaramba zvisingabhadhare saizvozvo vacharega kurima donje vorima zvavo chibage chisingade mishonga yakawanda zvichienzaniswa nedonje.
Mhuri dzedu hatisi kukwanisa kudziraramisa nechikonzero chekuti mari iri kutengwa pakilogiramu yacho ishoma.
Mumwe murimi wedonje kumakonde mudunhu reMashonaland West, vaKim Gwatidzo, vanoti zvikwanisiro zvekurima donje zvakawandisa zvekuti mutengo unofanirwa kunge uri pamusoro kwete mutengo wemasendi makumi mana ekuAmerica pakilogiramu yedonje rinenge rapinda mudhii kusvika pamasendi makumi matanhatu ekuAmerica pakilogiramu yedonje rinenge ranakisisa rapinda mugredi A kana kuti US 40 cents to US 60 cents pakilogiramu rimwe chete uri kutengwa nawo donje. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union, vaPaul Zakaria, vanoti hurumende inofanirwa kubhadhara mari yakawanda pamutengo wedonje uye kuyamura varimi vedonje nezvikwanisiro, kunyanya mishonga yekuuraya zvipukanana iyo inodhurira varimi. Mumwe wemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwepgt, vanoti rimwe dambudziko riri kusangana nevarimi vedonje nderekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Amai gt vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kunokonzera matambudziko akaita semhepo nechimvuramabwe izvo zvinoparadza donje parinenge richikura.
Kushomeka kwedonje kwawedzera pamusana peclimate change, apo donje rinokanganiswa nezuva, mhepo nekukukurwa kwevhu, chivhuramahwe zvichiwedzera nekunonoka kana kushayikwa kwemainputs, kunonoka kana kubhadharwa mari shoma, dhura kwezvokurimisa, kuwanda kwezvipukanana nekushayikwa kwemagenetically modified cotton cultivars, nekushayikwa kana kushomeka kweresearch zvichienderana neshanduko iriko munguva ino.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vanoti bazi ravo rakapawo varimi vedonje zvikwanisiro sezvo vaine donzo rekuti hapana chirimwa chinofanirwa kusaririra kurimwa munyika. VaBasera vanoti vakawedzerawo mutengo kubva pamasenzi makumi matatu kusvika pamasenzi makumi matanhatu pakirogiramu yedonje rakanaka sekukwezva varimi kuti varime chirimwa ichi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti donje rinofanirwa kunhongwa zuva ratikwirei kusisina dova kuitira kuchengetedza kuti rigare rakachena, uye munhu anofanirwa kunhonga donje asingasanganisi rakachena nerakasviba, izvo zvavanoti zvinodzikisa unaku hwedonje zvozoderedza mitengo pamusika. Varimi vanokurudzirwawo kuisa donje riri pakati pemakirogiramu mazana maviri nemazana maviri nemakumi mashanu mubhera rimwe chete senzira yekuchengetedza donje rakanaka pamwe nemhodzi dzacho idzo dzinogadzirisa mafuta ekubikisa pamwe nechikafu chezvipfuyo. Hurumende inoita zvibvumirano nevarimi vedonje kuburikidza nekambani yeCotton Company of Zimbabwe kana kuti Kotko. Varimi vedonje vanga vachibhadharwawo nemari yemunyika pamusoro pekuAmerica yanga ichitengwa nayo donje pakirogiramu roga roga. Gokwe ndiro rimwe rematunhu anonyanya kurima donje munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Iti Woza, Woza Friday, my darling. Woza Friday, 7 zupokine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi wechidzimai ari kunetsa mazuva ano Tami Moyo uyo anoimba musambo werhythm and blues neafro jazz. Tami akanga achishanya kuno kuAmerica mazuva apera uko akatandadza vana veZimbabwe pagungano reZim Expo. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Wakaimba dzimbo dzinonzana chii uye zvechii chakaita kuti ufunge kuti utange kuita zvekuimba izvi?
Ini ndakakura ndimabereki vaiita zvekuimba, vaifara zvekuimba. Baba vangu vaindiencourage ndiri mwana mudiki kuti ndirambe ndichipesuwa zvinoda mwoyo wangu nechipo chandakapiwa naMwari. So ndakatanga kuimba when I was 7. Ndakaimba nziyo dzekuti Kutera featuring Jah Prayzah, A Beautiful featuring Takura na Zoba Don, Lay Down featuring Natty O, but yamunoziva pamwe ndeti kwandinova, kwandinova.
Tinoona kuti vazhinji vabereki vakanzwa kuti mwana ada kuita zvekuimba, vamwe vanoti ndezvehurombe, hazvizonzi mari mumba. Chii chaungataurirawo vamwe vabereki?
Ndongokurudzira vabereki kuti sapotai zvipo zvinenge zvapiwa vana venyu naMwari. You never know kuti munhu anopesera ava papi mangwana. Let's continue to support and nurture young talent. Mwari anokuzarurirai madhoo akawanda mukusapota chipo chaanenge apa munhu. So keep supporting. I'm a perfect example of mwana akarewa nevabereki vaimusapota kusvikira ndisvike pano nhasi. Vabereki vangu variko pano muAmerica, first time yavo kuZim Expo, nekuda kwekuti vakandisapotawo nechipo chandinacho. So I encourage parents kuti rambai muchisapota zvipo zvevana venyu.
Chimbotiimbiraiwo kamwe karwo kekuvharisa.
Alright, you know it's beautiful, Ndojani, and it goes, baby, no, pray now, you're beautiful, baby, no,
walking in, teach it and let it out in the same place. Chilling with people with two faced, letting them take over my space, letting them run over my race, in my race. Oh, Manuel is telling you what to do and who you are. So you tell them straight on, mama raised me right now. Otherwise, I'm going to be.
Manga muchinzwa kambo kanonzi wakanaka wakadaro kakaimbwa naTami Moyo aina Takura. Manzwa hurukuro yaitwa naTami Moyo achitaura ari kuAtlanta mudunhu reGeorgia muno muAmerica naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu, tumirai namba dzenyu pa 001-202-465-0318. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa nezvechirongwa chekunyoresa kuvhota kune vanoda kuvhota kusarudzwa musarudzo dzegore rino, izvo chapetwa nhasi, uye gadziriro yemapato ezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakawanda vanokundikana kunyoresa kuvhota sezvo vakaita mberengera yaita kuti vakundikane kunge vachipinda muzuva ranhasi rekuvharwa kwekunyoresa kuvhota kune vachavhota gore rino. Vadzidzi vashanu vepaUniversity of Zimbabwe vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekunyora-nyora madziro muHarare votarisirwa kudzoka zvakare kudare nemuvhuro panotanga bvunzo dzekuyunivhesiti. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Praxidus Jeremiah.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tateleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 2 Nhlangula 2023 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Abeze ukuzobhalisa namhlanje ngelanga lokugcina lokubhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka bebekhala ngendwendwe ezinde ebezikhona.
Inhliziyo zethu lezi mazimendeke. Ma kusehlula, sicela ukuthi sihlale laye lapha. Imbuzo esilayo asiphendule, mhlawumbe kungaba le solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduze.
Lonyaka iZimbabwe yenelisa iminyaka engamashumi amane 40 kwaba lombhuqazo wegukurawundi emandebeleni lenkabazwe lapho kwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithi uhulumende akalamcabango ukwethula isinqumo sokuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika ngokugcweleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Namhlanje bekulilanga lokugcina lokubhalisela ukuvota kukhetho oluhlelwe ukuqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi lonyaka. Abanye abakade beze ukuzobhalisa namhlanje bebekhala ngokuthi bekuthatha isikhathi eside ukubana bathole usizo lokuthi benelise ukwenza njalo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esebeke ilanga lokhetho, okutsho ukuba ngomthetho wakuleli akusela muntu osezabhalisa ukuvota kukhetho lwalonyaka. Njengoba kulilanga lokugcina lokubhalisa ukuvota bekuphithizela kule ndwendwe ndawo zonke, abatsha nabadala bezama ukusebenzisa lelo thuba lokugcina ukuze benelise ukuvota ngoNcwabakazi mhla ka 23. Indawo ezifana lesisiu eMbare laseBudiriro bekuyinhlabathi abantu bezama ukuba amabizo abo enelise ukuba khona kugwalo lwabalelungelo lokuvota olwevoters roll yalonyaka. Omunye obefuna ukubhalisa ukuvota umnumzana Brisk Thulani Ncube uthi uthwale nzima ukuze enelise ukubhalisa ukuvota.
Ngisuke ofisini ngaya ezekhe ekuseni, it was around 9 AM, and sifika ngale sicevele sokulabantu akade bekhona ku-queue besibona from ngo-half 7 bebesebefikile ku-queue batade lokhu bengakarejistwa. Kula muntu obeqalisa ukurejista okade serejistile ngaleso sikhathi besibona abantu bezekhe bathe basathatha kuphela abama transfers.
Lokhu kusekelwe ngomunye osakhulayo laye ohlala eHarare kodwa emzini oyayifood uLove Modube.
Bekule nkinga zakho ikakhulu besifika laphana uthola ukuthi abantu abanye bayaziqhuxela, abanye bakhangela ama WhatsApp khona beza kubuza ukhuphe isithupha. Mina ukubona kwami ukwenza komsebenzi wawo khona bekungayenzi ukujahliwe.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi namhlanje ube ekhuthaza abaningi ukuthi babhalise ukuvota ngoba isikhathi sesidliwe ngumangoye.
Namhla lilanga lokugcina eliyokuthi abafuna ukuvota ku-2023 barejiste. So sibone abantu ngokwanda kwabo sebedidizela ukuthi barejiste babone ukuthi amabizo abo labo akhepthiwe yiZimbabwe Electoral Commission. Kuqakathekile ukuthi umntana kaZulu laye aphathiseke endabeni le eyokuvota ukwenzela ukuthi abe nesinkulumo angasiyenza endabeni zokubuswa kwelizwe lakhe.
Umsekeli webandla leZANU-PF umnumzana Addington Mpofu uthi ibandla lakhe lizimisele kunqoba kukhethwe sithi namhlanje ube ongomunye oncedisa lo ofuna ukuba ngummeli wempophoma umnumzana Admire Maskati ukubhalisa ukuvota.
Hambani li register ukuvotela His Excellency ubaba umongameli ucomrade iTeam Nangako. So we have done a lot and ngamalanga wona lawa mabili akade sisile we have registered a lot of people abaningi kakhulu that I can safely say we are cruising towards Vicky and we are cruising smooth.
Istudio 7 yehlulekile ukukhuluma lezisebenzi zecommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC endaweni obekubhaliswa ukuba abantu benelise ukuvota ngoba bebengela lathuba lokuphefumula kulabantu abaningi abakade bezobhalisa. Lesikhulumeli seZEC umnumzana Robert Kiwa ube sithi ke nelisi ukukhuluma ngoba esemhlanganweni ngesikhathi intatheli izindaba zifuna ukuzwa icele lezeki ngalolu daba. Umongameli Mnangagwa ngomvulo uveze kugwalo ndaba lukahulumende olwe Government Gazette ukuba ukhetho luza kwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Ubike njalo ukuba idale lokubhalisa kwalabo abafisa ukuncintisa kukhetho lolu ele-Nomination Court lizahlala emthethwandaba oyi-High Court mhlaka 21 Nhlangula lisamukela amaphepha alabo abafuna ukuba ngomongameli ukuthi lizahlala njalo emadale abomantshi ukuba lamukele amabizo alabo abafisa ukuba ngamalunga edale lephalamende lamakhansili. Ngimele isitu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Lonyaka iZimbabwe yenelisa iminyaka engamashumi amane 40 kwaba lombhuqazi wekukurawundi emandebeleni lenkabazwe lapho kwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 libutho lesizwe i-50th Brigade. Kusehlakalo esenzakala ilizwe lisanda kuthola uzibuse ngomnyaka 1983 abasila kulo umbhuqazwe abezombusazwe lenkokheli zomdabu bakhuluma kabanzi ngombhoqazwelo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imuli ezabona abazali bedutshulwa betshiswa kodwa bona basinda kumbhuqazwe wegugurahundi balandisa kabuhlungu ngokulahlekelwa kwabo bethi impilo yahle yatsheka bakhula kubuhlungu. Unkosazana Patricia Dlamini uthi unina wasila ekutshisweni ngoba wayesenelisa ukukhuluma ulimi lwamasotsha awe-5th Brigade.
Inhliziyo zethu lezi mazimendeke. Ma kusehlula sicela ukuthi sihlale laye lapha. Imbuzo esilayo asiphendule mhlawumbe kungaba le solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduzeke. Simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi kanti babulawe lana abazali bethu uthi uyisakhamizi ukuthi uli-distant ngayiphi indlela.
Ekhuluma esemhlanganweni owe-World Economic Forum ezenyanga ezimbili engene embusweni, umongameli Emmerson Mnangagwa wathi yena uzimisele ukuhlangana labasinda kumbhuqazwe wegugurahundi bakhulumisane.
As Minister for National Security, that's National Intelligence, that is correct.
Ngaleso sikhathi ngangimphathi ntambo obona ngezomvikela nabachuphi ekhaya, asitho ukuthi okwenzakalayo kumele kulahlwe. Labo ababhekana lo mbhuqazwe wegugurahundi bengathi ngize khulumisana labo ngizakuya.
They themselves are going to the communities that are affected. If they ask me to come for any reason, I will.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu uthi langwa isikhathi sesiside kwenzakala inkeme nkeme yalumbhuqazwe akula okuthe kwenziwa ukuthoba amanxeba.
Khulusizi ukubana ngemva kweminyaka engu-40 umbhuqazwe selokhu wenziwayo. Uhulumeni weZimbabwe abantu abahlukunyezwayo lelizwe jikelele kabalinikwa ithuba lokubana bekhulume ngokwenzakalayo, kabalinikwa ithuba lokuthi kuthiwo ukuthi kungenziwa njani. Bonile ummeli wedale lephelamende oli immunity exotshwa ephalamende, kodwa ngelinye icele siyambona ophethe ilizwe esithi abantu abakhulume ngakho bekhululekile.
Unduna Khulumani Mathema waseGwanda ngomunye othi wathinteka ngalombhuqazwe, kodwa njengenkokheli zomdabu abaphiwanga amandla okuthi luphathwe njani lolu daba.
Ungakhumbula kuhle nxa njengomuntu owazi into zemedia, kulezi nduna ezahanjiswa isizaleni zisiyafundisa ukuthi umhlaba vele ukuphatha njani udaba lwe-genocide kugrawundi. Kodwa thina sithe sibuya njengesizwe kasisasebenzisanga lokhana ukusetshenziswa ngumhlaba wonke jikelele. We reinvented the wheel, which I believe ngokunjalo utsho ukuthi into esiyenzayo hayi lizaba nje ukuyakhanya ukuthi kudlalwa ngenhlungu zabantu.
Inkokheli zomdabu, inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, amabandla okholo lezombusazwe lozulu jikelele bathi bakhathazekile ngendlela uhulumende aphatha ngayo umbhuqazwe weGugurahundi. Okwamanje uhulumende sewapha inkokheli zomdabu amandla ukuba ziphathe umsebenzi wokukhumisana umlotha ngombhuqazwe lo, kodwa uZulu lenkokheli zomdabu azivumelani lakho. Engena embusweni eminyakeni emihlanu edlule, umongameli Emmerson wayethembise ukuba udaba lolu uzalulungisisa, kodwa sekuyiwa njalo kolunye ukhetho lokhu lungakalungisiswa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithi uhulumende akalawo umcabango wokwethula isinqumo sokuthi ilizwe lisebenzise idola leMelika ngokugcweleyo, ngoba lokhu kungadala inhlupho eziningi ezigoqela ubuyanga kanye lokuvimba intuthuko yomnotho welizwe. UNokutaba Dlamini usipha lolu daba ese-Victoria Falls.
Lokhu kuphume ngosuku lwesithathu lomhlangano wabakumsebenzi wokwemba oweZimbabwe Chamber of Mines Conference oqhutshelwa eVictoria Falls ngesikhathi uZulu weZimbabwe ekhala ngokuthi akasela themba lemali yama-RTGS engasamukelwa ngosomabhizimusi abaningi lengatsha eziningi zikahulumende. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutsha, uthi lokhu sekubangele ukuba amabhanga aswele imali eyaneleyo yokuthuthukisa umnotho welizwe ngoba iningi selifihla imali ngaphansi komqamelo. UMangutsha uzame ukuchasisa ukuthi kungani umcabango wokusebenzisa idola leMelika lingalungelanga ilizwe, esithi iRBZ izasungula indlela zokuthenga igolide entsha ebizwa kuthiwa yi-gold-backed digital tokens ezasetshenziswa loba emavinkilini nguZulu.
Siyaxeka njengelizwe ukuthi singasebenzisa imali yeMelika ngokugcweleyo, akuyenzi. Ngakho kufuze siqinisele ebunzimeni lobu singesabi sisiya phambili. Lizabe lithenga lisebenzisa igolide lenu, kusitsho ukuba lizathumezelana imali lisebenzisa uhlangothi lwethu.
Ingcwethi ecubungula ngezombusaze umnumzana Farai Mushoriwa usole okukhulunywa ngabe-RBZ esithi akusoze kusebenze eZimbabwe ngesimo somnotho esikhona esilizweni sokuwa kwamandla edola lakuleli nxa liqathaniswa ledola leMelika.
Kuzaba lomthetho na ozasekela lokhu? ngoba angeke sibe nemali entsha engela siphawulo sombuso.
Umbuzo lo ugcizelelwe ngumphathi ntambo wedalele parliamente umnumzana Godfrey Dube esithi ilizwe kalisebenzise imali mbolekwa lelizwe lizimele ngezomnotho.
Ngabe iZimbabwe iyabuyela isebenzise imali yaseMelika, sebenzise imali yamarandi pakana i-economy yethu ibe ngcono. Ku-obala ukuthi lokho kwenziwa ngugavana yokuphikisana lozulu wonke la kanye lama members awe parliament amaningi ale feeling yokuthi ngabe siyabuyela sisebenze le imali okwesikhathi esifitshane sisalungisa okwangakho.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uyasekela ukuthi uhulumende asebenzise imali yakuleli kodwa okwe e-gold akusebenzi ngoba uzulu omningi usemaphandleni.
Hhayi kayisebenzi eZimbabwe ngenxa yokuthi abantu abaningi eZimbabwe bahlala emakhaya, 60% e-population ihlala emakhaya. I-connectivity hayi kayikho.
Umnumzana Joel Gabuza omele ibhinga edalele parliamente uthi isizathu imali yakulele uhulumende esithi kayihlale indlela esetshenziswa ngezinye inkokheli ukweba.
Akula muntu oyifunayo la, uhulumende kasayifuni. Kodwa ayisoze iphume ngoba ngani i-reserve bank yayisebenzisa ukuthi betshontshe kuhle. Bengaprinta ama-RTGS bewafake ku-black market. Sebeyakuquluza wonke ama-USI abekhona ku-market betshintshana lama-RTGS ukwenzela ukuthi betshontshe imali yabantwana beZimbabwe.
Abe-RBZ baqina ngelokuthi lokhu kusemthethweni kuziqondiso zebhanga leli ku-section 49 la ku-7.2. Igolide lemali leli e-RBZ ithi izabe ihlala kumakhadi ahambelana lawa mabhanga njalo isetshenziswa ngobulembu be-internet emavinkilini. Intengo yempahla ikhuphuke ngezinga eliphezulu kakhulu kusikela kumaviki adluleyo. Lokhu kubangelwa yokuqonga kwentengo yokuthenga idola leMelika elilodwa kubosiphatheleni eseliqanise lafika kunkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe 5,000. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuThaba Dlamini.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zisungule inhlelo zokusebenzisana labo sowabo abasekhaya zokufundisana amakhono emisebenzi kungela mbadalo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lolu hlelo lusungulwe ngemva kokuba unkosazana Nobuhle Ajiti owenobuhle Village Foundation ebuze abalandeli bekhasi leFacebook yenhlanganiso yakhe ukuthi yini abangasizana ngayo kumakhono empilo. Unkosazana Yulin Mazulu Mnethwa oseJohannesburg ulolwazi olujulileyo kakhulu ngokwenziwa kwesepa lamafutha okugcobisa iVaseline. Uthe ngokuzwa umkhosi wasukumela phezulu wabona sekufika amaxuku abantu abazodinga ikhono lakhe.
Okungenze ngacabanga ukuthi ngisize abantu ngale ndlela yokuthi nginanzelela ukuthi abaningi abakithi abasebenzi njalo abanye sebefisa ukubuyela back ekhaya. So ukufika kulo msebenzi wezandla ofundeleyo owaziyo kungcono yakule ndawo ongaqala khona ukwenza something empilweni, njalo mina ngifundise ukwenza iwashing powder leVaseline. So far abantu sengibafundisile bangu-20, first group yayilabantu abayi-10, second group yabale-10.
Unkosikazi Lona Mpanza ngomunye wasebezintshanju ekwenzeni isepa leVaseline ngemva kokugavelwa ulwazi unkosazana Mnethwa.
AmaZulu ngumama lothando kakhulu osifundise esibekezelela sasakwazi ukuzwisisa ukuthi lezi zinto zenziwa kanjani. And esifundisa ngaphandle kokusitshaja lutho, esifundisa nje mahala. And le nto senzela yona singumphakathi singamaladies ngicabanga ukuthi iyasivuselela kakhulu singomama. Izosenza sikwazi nathi ukuthi sizimele, sikwazi ukuthi sikwazi ukufaka isinkwa etafuleni for abantwana.
Unkosazana Pamela Phiri ohlala eTroyville eJohannesburg yena ubize abafuna ukubhaka amakhekhe lokunye okunengi okubhakwayo.
So far bengisafundise umuntu oyedwa ku-grupu kanobuhle. Kodwa ke ukushare ama-skills yinto engijwayele ukuyenza. Nokushare kwamanye ama-group abomama angiqali kuveji. But ngendlela engithole ngayo i-response ku-grupu ka-Nobuhle Foundation, hayi kubukeka mpela abantu balujabulele usizo. Bonile futhi baningi abanye asebe-offer nama-skills wezandla ukuncedisa
Nkosazana Zinhlendlovu umunye wabazwe lolubizo ekubulawayo laye wasabela. Yena-ke ufundise omama ukuthunga ingwane zomceco okuyinto esihuge abanenge. Okwakhathesi unkosazana Charlene Awakhiwe Ndlovu kobulawayo usebize abafuna ukuzofundela ukubhaka. Ukhona oseUVL eGoli osebize abafuna ukulungisa amasofa, kanti omunye oselokishini leBeria ubize abafuna ukufundela ukukhanyisa ngamasola ezindlini zabo. Iningi lezalwane zeZimbabwe kwelaseSouth Africa balahlekelwe imisebenzi, kanti-ke abanye balungiselela ukubuyela ekhaya ngemva kokwesulwa ngamaphemithi abebewasebenzisa. AbaseZimbabwe labo babhekane lohlupho lokusweleka kwemisebenzi. Lolu hlelo lokwabelana amakhono okusebenza kukhangelelwe ukuthi luzasiza imuli eziningi ukuxotsha uMangoye eziko. Ngimelesitulo 7 eJohannesburg kwele-South Africa, nginguTuso Khumalo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
AbeZimbabwe abahlala emazweni afana leBotswana leSouth Africa bathi kungaba nzima ukuthi babuyele ekhaya ukuyavota, ikakhulu kukhangelwe ukuthi amanye amabizo awakho kugwalo loluhlu lwabazavota lonyaka ole-Voters Roll. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Ilanga lokhetho elisandwa kubekwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa alisaphathanga kuhle abaphandle kwelizwe abafisa ukuyakhaya ukuyavota, ngoba baseBotswana kanye leSouth Africa sebekhathazekile ngembiko abayizwayo yokuthi uluhlu lwagwalo lokuvota lwe-voters roll alumanga kuhle. Abanye bewaswela amabizo abo lapho ababhalise ukuthi bazavotela khona. Umhlaka 23 Ncwabakazi lusuku osolubekiwe ukuthi leZimbabwe lizaqhuba ngalo ukhetho lokudinga inkokheli entsha. Ilanga leli luwela phakathi kweview ngolwesithathu osekuthiye abanye abangaphandle kwelizwe besithi alibamelanga kuhle ukuthi bayefika ekhaya bevote. Umnumzana Ncwabutho Mabhena, umgcini sihlalo weZimbabwe Community kwele South Africa, uthi iningi elingaphandle kwelizwe likhathazwa ukuthi alisoze liphumelele ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll ngenxa yesikhathi.
Abanye bakhathazekile ukuthi amabizo abo engabe engekho ku-voters roll, njengoba sibona ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ithe umphakathi uze uzohlola i-voters roll. Siyananzelela ukuthi abanye abantu bakhitshwe lapho mele bavotele khona, bafauthi bavotele kwezinye indawo.
Abanye abafana lo mnumzana Mthabisi Dube ose-Johannesburg kwele-South Africa bathi indleko zokuyavota ekhaya lokuthi ilanga elibekelwe liphakathi kweviki kuzakwenza ukuthi kube nzima ukuthi bafinyelele ekhaya.
Siyafisa sibili ukuyavota, kodwa ungakhangela imali efunakalayo ukuthi uhambe uphenduke kwesinye isikhathi, kawuhambi wedwa lababili kumbe labathathu emulini. Njalo ilanga leli lokuvota liphakathi kweviki, akuhambeki uma kunjalo.
Kukanti umnumzana Mkhululi Moyo seHabroni layo khala ngokuthi ilanga laphakathi kweviki alimeli kuhle inengi.
Ukubeka kwakho usuku phakathi kweviki sokuzayenza ukuthi abanye abantu, especially abantu abasebenzayo izisebenzi ikakhulu, ngoba phakathi kweviki abantu babe busy besebenza. Mhlawumbe ngakuthi ukubeke kwabange-weekend ukuzaba ngcono ba wonke umuntu. Abantu abaningi bakwanisa ukuthola ithuba lokuthi njani bephumula ama-weekend bekwanisa ukuyavota nje insukade eminyaka edlulileyo lokusenzakala njalo.
Kule nhlanganiso ezizimele zodwa emazweni ayitsheniwe ngezansi kwezikalo zika-Afrika aphezu kwemizamo yokuthi aphathisa abeZimbabwe kakhulu ngendleko ukuthi baphindele ekhaya bayivota. Inhlanganiso lezi lokhu zibamba imihlangano emazweni ayitsheniwe afana leBotswana leSouth Africa ethapha imboni yabeZimbabwe kulawo mazwe ukuthi bengaphathiswa njani ukuthi babuyele ekhaya bayephatheka kukhetho. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7
upogine. Uhlelo was a Friday, liviki. Sileqembu elicula umdumo wezokholo ele amaqhawe okuthula. Lona eselethule idlalati elitsha elilesihloko esithi kulungile baba. Iqembu leli lidabuka eNkayi kodwa licula likwele South Africa. Lapha umkhokheli walo uXolani Juma uxoxa lo ntungamili inkomo kweStudio 7.
You are the King of Kings, mighty Jehovah. You are the Lord of Lords, our Father. We sing happiness unto you, Lord. Happiness, Baba. Usti kuli wabalani.
Angibingelele kubalaleli kundawo zonke dabuka phansi kwelenkayi empumelelo ikho lapha ensuka khona thina ezingeni lomculo qale umsculo eminyakeni ophelile ngo-December qale senza ama single track saya kwathi ngo-April sayenza khona i-album yethu enengoma eziyi-10 eyona i-theme yayo ethi yona kulungile.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wethu utholakala ku YouTube, uyawuthola Xolani and Maqhawe okuthula gospel. Uyasidinga ikho lapho esitholakala khona. Uthi ke uma ngabe ufuna ukuningi uyakuthola, uyangithinta kuleyo number engiyibizile. Yebo, lapho ngathola khona ukwazi ukuthi uthola okuningi mayelana ngeqembu. Angabethanda ukuxhumana nami ngitholakala kunombolo ezithi zona 0765608854. Ngicula ngilana ezweni laseSouth Africa.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli.
Emazwi engishiyela yona ukuthi nginithembise ukubana ngizoqhubeka sinenzela umsebenzi omuhle emsebenzini esawuthunywa ngusomandla ukubana sishumayele izwi lakhe ngesimo somculo.
Ngiyakwenza
Themba liukholisile umculo ozothileyo umculo wengoma zomdumo wokholo ebesiphiwa ngama ngiliqembu elizibiza ngokuthi amaqhawe okuthula lingakhohlwaki ukubana ku live talk lamhlanje sikhangela okwenzakalana okwenzakale namhlanje ngosuku lobugcina lokubhalisela uvota kukhetho olukhulu lwalonyaka lokudinga amakhansela amalunga edale lephalamende kanye nomongameli welizwe. Singeke hlukane isihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abize ukuzobhalisa namhlanje ngelanga lokugcina lokubhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka bebekhala ngendwendwe ezinde ebezikhona. Lonyaka iZimbabwe yenelisa iminyaka engamashumi amane 40 kwaba lombhuqazo eGukurawundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisa yompraxitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.